ndoda kuchinja Mwari nekuwa nomukana wekuchanangura kuti gore rino takaona zvakakodzera kuti tisaite musangano wedu weWomen of Dominion watanga chifanha kuita muna June, kubva June 25 kusvika 28 tiri kuLos Angeles, California. Saka takazogara nedare tikakanjura musangano iwowo. Gore rino takichicerebreta 9 years dzekunge tiri Women of Dominion kubva patakatanga tichitanga kusangana mugore ra2012. Takanyanyo kuti tinyanyo kanjura musangano wegore rino. Zvinhu zvakatiwo zvikonjero zvakatiwo chekutanga chatinoziya inova dambudziko repano pasi recoronavirus. Patakatarisa nekunyanyoongorora uyezve nekunyanyonzwisisa nezvatiri kunzwa nemafocus, takaona kuti izvo musangano wekuti ubudirire zvichaneta uye zvinogona kutistrena isusu vanotungamirira Women of Dominion nevanoachenja yeshuwo. Dambudzo rekutanga tichiziya kuti chose coronavirus yakaafecta even kubva vanhu kumabasa. Even kuLos Angeles kwatiri kuenda ichi one of the cities iri kunzi ichaita makesis akawanda. Saka June kuti tifokase kuti zvinhu zvinenge zvave nani in that city nemaonero edu uye nekunzwa pamweya hatina kuona kunge zviri zvinhu zvakanga zvakanakira musangano wedu.
Nhengo dzenyu dzakatambira sei danho rekukanzura musangano uyu?
Ndingangoti zvakagamuchirika zvakanaka zvikuru kune vanhu vose vandakataura navo uye vedare vachitaurawo nevanhu vakasiyana siyana. Ini ndakanyanyotaura nevakanga vari vatauri pamusangano wegore rino uye vakatenge vari maworkshop presenters. Vakazvigamuchira nerufaro vakati no, the decision it's good and it's proper. Nekuti ivo vakanga vatozviono nemarestrictions especially vaibva kunze kwenyika. Tine mutaura aibva kuAustralia uyezve tachisisaziye kuti maborders anenge akavharwa here kana kuti anenge akavhurwa. Saka vakawanda vakazvigamuchira vakanga vatotenga matickets chaingoadvisa kuti maairline vari kushandika nawo zvikuru. Saka vakawanda vakafonera maairline uyezve vakawanda vaingoti pasta chikuzviziya kuti ino decision ino makaita mabvunza Mwari uye nedare reWomen of Dominion yakanaka uye tinozvigamuchira zvarongwa naMwari. Saka so far hatachanzwa vanhu vakomplena nekuya kwedecision iyoyo.
Tinoona kuti chirwere ichi chapararira pasi rose kubatawo neZimbabwe. Zvinhu zviri kuitwawo nenhengo dzenyu dzinove vana veZimbabwe dziri kunze kwenyika mukuedzawo kubatsira kurwisana nedambudziko recoronavirus kumusha.
Nhengo dzeWomen of Dominion, ndingakoti madzimai eWomen of Dominion, madzimai ari involved mumadifferent organizations as well nemachechi akasiyana siyana. Saka tiri kuona kuti vakawanda vari involved panyaya yekunamata uyezve pane magofundme ari kuitwa ekureiza mari kubatsira madokta nemanesi vasina zvekushandisa. Nhengo dzeiwo dziri involved ikoko vachibhadharawo mari dzemagofundme